Sangano reZimbabwe Doctors for Human Rights rinoti mushonga wenevirapine uyu wava nenguva uchishayikwa muzvipatara zvinoshandiswa neveruzhinji pamwe nezvimwe zvezvitoro zvinotengesa mushonga. Munyori musangano iri vaEvans Mastara vanoti kushayikwa kwemushonga wakakosha kudai kunoisa utano hwevana panjodzi.
Tatambira mashoko ekuti mushonga unonzi nevirapine uyo unoshandiswa kudzivirira kubata utachiwana hweHIV nevana vanenge vazvarwa nana mai vakatakura utachiwana hwekushayikwa. Nevirapine hanzi yave nenguva yakati ichishayikwa muzvipatara zvizhinji, zvinova izvo zvinoisa vana ava pariski yekubatirira utachiwana hweHIV.
Vamasitara vanoti zvinovashungurudza kuti mishonga yakawanda iri kuramba ichishayikwa kuzvipatara nezvitoro. Vamasitara vanoti vari kukurudzira zvikuru kuti bazi reutano ripiwe mari yakawanda. Vamasitara vanotiwo hurumende inofanirwa kuwanisawo mari yekunze vanotenga mishonga kunze kwenyika kuitira kuti mishonga iyi isashayikwe munyika.
Mishonga yakawanda iri kushayikwa muzvipatara umu nekuda kwekuti chekutanga Ministry of Health haisi kupuwa mari yakakwana yekuhodha mishonga iyi. Chechipiri, nyaya yeforeign currency kumasupplier ari kuprivate vakuchema kuti Ministry of Finance haisi kuvapa foreign currency yakakwana yekuti vakwanise kuimporta mishonga. Tinovimba veMinistry of Health vachapagadzirisa ipapo vaite kuti vana vasingafaniri kubatira utachiwana uhu vabatsirikane.
Munyori mubazi rezveutano Dr. Gerald Gwinji vanoti nevirapine yanga isinganyanyowanikwi asi vakatiwo dambudziko ranga riri rekufambisa mishonga iyi kubva kwavanoichengetera kuenda kuzvipatara.
Pange paita dambudziko rekuita sekushayikwa kwenevirapine mushonga unoshandiswa pachirongwa chokudzivirira utachiona kutapukira kubva kunana mai kuenda kuvana, kunana mai vakatakura utachiona hweHIV. Dambudziko iri ramuka pamusaka pekusafamba zvakanaka kwemushonga wanga watotengwa kare watopinda munyika watova iwo kunational pharmaceutical warehouse yedu, asi kufambiswa kwawazoitwa mushonga uyu kuti uende makliniki zvikuru sei yeHarare kwanga kwatinonokei, asi pari zvino tapedza dambudziko iri.
VaGwinji vanoti nyika ine mushonga wenevirapine uyu unogona kushandiswa kwemwedzi mipfumbamwe kuzvipatara zvehurumende kwavanochengetera mishonga.
Mishonga yachona iripo inokwanisa kuti tiishandise kwemwedzi inopfuura mipfumbamwe. Tinenge tine urombo kuna vana mai ava vakaenda kumakliniki zvikuru sei muno muguta reHarare vakakumbirwa kuti vanotenga mishonga yavo yenevirapine nokuti yatinoparadzira isu ichibva kunational pharmaceutical warehouse yanga isati yasvika ikoko. Dambudziko iri rapera, mishonga yachona iripo yakawanda kwemwedzi 9.5 zvandataura, saka tinodaira kuti madzimai edu achange achiwana mushonga uyu pachena zvekare semarongero akaitwa chirongwa chachona chePMTCT.
Kunyange hazvo vaGwinji vachiti dambudziko rekushayikwa kwemishonga wenevirapine ragadzirwa patenderwa neStudio 7 kune zvimwe zvitoro zvinotengesa mushonga uyu wanga usingawanikwe. Kuzvipatsara zvehurumende mushonga uyu unopiwa pachena, asi muzvitoro zvemushonga unowanikwa nemari inosvika madhora $20 zvichiraudzira. Mushonga uyu unofanirwa kupiwa kuvana vanenge vazvarwa naana mai vane HIV maawa 42 asati adarika. Nyanzvi mune zveutano dzinoti matambudziko akadai anofanirwa kudzivirirwa kuitira kuti nyika ikwanise kudzikisa uwandu hwevanobatwa neHIV. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.